Ndakatarisa magwaro acho maviri ndingangofunga kuti ari kuedza kuita zvakafanana bhata asi kutaura zvakafanana. Ari kuedza kuda kutendeutsa vanhu kuti vauye kuzotenda mune zvavari kutaura. Asi nzira yacho yakatosiyana. Ukatarisa bato reMDC yavatsvangirai rine bhaibheri ravo rinonzi Juice. Mubhaibheri imomo munonzi munyika muno murudo ya foreign direct investment iri kufanira kuzocreata mabasa. But foreign direct investment yacho iri kufanira kubva kumunyika dzakatoisa masanctions kudhara pazinyika yeZimbabwe zvitori nechido chakanyanya chekuisa mainvestments yayo. Asi ukatarisa kuZANU-PF kune bhaibheri ravo rinonzi indigenization. Vari kuti takatora upfumi takapa kuvanhu vatema zvinovhura mukana wekuti mari iye maprofits aya angaifanira kubuda kunze kwenyika akusara ari muno. Chekupedzisira ndisandabvumidza kuti vachisi vapindewo ndechekuti problem hombe yandinayo neJuice ndeyekuti iri kupretenda kunge hurumende yeMDC yanga isiri mugovernment makore esaya.
Vachisi hanzi chipindaivo vakupai mukana vadzikira.
Ndofunga zvataurwa navadzikira sekunzwa kwavamangoita kuti vatizo opinion yavo inenge iri biased towards ZANU-PF. Asi kuti tikatarisa mamanifesto aya ari maviri tinoona kuti manifesto yeMDC kusiyana kwayo kwayakaita neyeZANU-PF inyaya yekuti chakatanga ndo chakachenjedza. Hatingakwanisi kuchitaura nhasi kuti muZimbabwe muno nebumbiro idzva ratinaro munyika medu kune mumwe munhu anonzi ari more indigenous than the other, kana kuti tiri kutora upfumi kubva kuvarungu tichivaisa mumaoko evatema. Chinonzi murungu chii, iganda here kana kuti tinge uine madzinza anobva kuLondon? Saka kana tichitarisa pamamanifesto aya tinofanira kuona kuti manifesto yeMDC ine Juice neArt iri kutaura iyo kutizvo panenge pachifanira kuherengwedza unyanzvi hwemunhu wese, angava muchena, angava mutema, angava weblue, chero munhu iye aine kariro yekuona kuti Zimbabwe inyika yakanaka.
Vadzikira.
Inini mubvunzo wandisina kupindurwa naSidney ndeyekuti ko Juice iyo yaimbenge iri kupi yakuya iye zvino kuti akuenda kumaelection? Iye zvino vanhu vari kuvhota vachizati ZANU-PF paindigenization vari kuti kudii? Nokuti vakatocreata ministry kukatoitika zvakaitika kuministry ikoko.
Vachisi, mungati nezviri kutaurwa navadzikira.
Chinhu chandingangokwanisa kutaura kuti vadzikira vanzwisise ndechekuti MDC yanga iri mugovernment asi yanga isiri iyo government. Ndo chinhu chavanofanira kutanga kugamuchira ichocho. Ikonomi yeZimbabwe yakaurayiwa neZANU-PF. We all know that. Hama dzako iwodzikira nehama dzangu dzikadya chakata kumamisha uko nenyaya yekuti ikonomi yeZimbabwe yanga yaurayiwa neZANU-PF.
Wakaitwei? Sidney, ngatiudze vateereri chokwadi. Iye zvino tikuziva kuti kune maroad networks muno muZimbabwe. Road iri important pakubuda kweikonomi. Asi wakangopinda mumaguta
mukuraaaMDC
mira matoge imari dzematoge
ngatipana neimikana.
Mira ndipedziseka kumana
matoge tirikugadzira road dzikira
ndipedziseka
kuna maroad kana one. Why would triple people price as Marima or Toget, Nemar, Road Noba, Kuplam, Tishenda Kwamtare, Ishisiwa, Road Noba, Harare, Chenda, Bed Bridge, Norayan, every day?
How many people
witness along the Bed Bridge?
Sydney.
Than to Mutar. Most and Marima
Toget. One car and that's no
Pesa.
Eh. Now, what does it mean? Mira ndipindewo kavakomana kandobva hangu paline park.
Ndiri
kuti Ministry of Transport ya Nicholas Gotje weZANU-PF yaisa maroad manyowani unoamuenzaniso wezvichaitika kana ZANU-PF ikawina maelection.
Vachisi, muchitarisa imi magwaro maviri emapato maviri aya, nderipi gwaro ramungafunga kuti ringapinda kuvana veZimbabwe kana kuti pachirungu yatingati kuapila kuvana veZimbabwe?
Inini my conclusion ndeyekuti izvo ZANU-PF manifesto in alignment towards the impoverished and the downtrodden. Saka ine vanhu vaya vanoitsigira MDC document rayo rinozomeka sense once MDC are in power. Ikezvinezvi chokwati chacho ndoti rinonetsa kutengesera kuvanhu.
Vadzikira.
Ndabvumirana nepfungwa dzaSidney. Gwaro reMDC rinonetsa kutengesa kuvanhu nekuti igwaro razoitwa palast minute. Dai gwaro rakasoiswa kare ka ringadai rakatengeswa richitotwa maexample kana vaparidzi chaivo kana tichienda kudzisvondo kandemiri. Muparadzani takaparidza principle yeupenyu. Otarisai upenyu hwaRazaro, tarisai upenyu hwaJesu achipa muenzaniso wezvakanyorwa. Problem yaitika apa ndeyekuti for 13 years tine muenzaniso wehurumende MDC kumalocal authority. Muenzaniso wachoka hausi kunakidza kune vanhu. Ndosaka muri kuona izvi nezvi vanhu varejista vakawanda kuti vavhotere MDC kuti ibude zvayo. Nekuti excitement yanga iripo paMDC ichitanga yanga yakanyanya, but chazoitika ndechekuti vanhu vanga vachifunga kuti mwenga uyo yaka Zishwa imhandara nyamba imwenga yepa makatombita varume vaviri vatatu kudhara. Saka dokumendi remdc haritengeseke nekuti harina kana example yekwarakamboshanda muno munyika.